zvakanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kabhundi 2 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi zimbabwe yapinda muzuva rechina yakavharwa senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumushandi. Mazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Zimbabwe yapinda muzuva rechina nhasi nyika yakavharwa senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vasere munyika uye kuuraya munhu mumwe chete. Chirwere ichi icho chakatanga kuchina gore rapera chabata vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe uye kuuraya vanhu zviuru makumi mana nematanhatu. America ndiyo iri kutungamira pakufirwa nevanhu vanodarika zviuru zvina. Italy neSpain dzichiteverawo. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuyambira kuti nyika yavo inogona kurasikirwa neupenyu hwevanhu vanogona kusvika pamazana maviri nemakumi mana ezviuru. Bazi rezveutano muZimbabwe rinoti pane vanhu vanosvika mazana mapfumbamwe vane gumi nevashanu vakachaya runhare kwavari richifungidzira kuti vane chirwere checoronavirus. Asi pane vakakwanisa kuongororwa vanhu vasere chete ndivo vakawanikwa vaine chirwere ichi uye mumwe chete akafa. Vanhu vari kunzi vafone panhamba dzinoti 2019. Zvichakadaro hurumende iri kukurudzira vemakambani kuti vabhadhare vashandi vanenge vasiri kuenda kumabasa nekuda kwekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vanhu vagare mudzimba kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi. Mutevedzeri wemunyori wezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vakataura mashoko aya kustudio 7.
Vashandi tiri kuti vashandirwi vose vanofanira kuti vabhadhare masalaries e21 days idzodzo. Tambonzwa vamwe vanga vachiti vashandi vari kunzi no work no payment. Saka izvozvo tiri kuti kwete, tisi kuda kunzwa mushandirwi anotadza kubhadhara mushandi wake nechikonzero checovid-19. Chinhu chauya munhu wose asina kugadzirira. Kunyange isu vehurumende vashandi vedu vari kudzimba kutaura kwatiri kuita izvozvi. Saka zviri kureva kuti sehurumende hatizorega kuvabhadhara, tichangovabhadhara samazuva ose sekuti vanga vachiuya kubasa.
Ko, vamwe vashandi vasiri kutoenda nekumabasa kwacho vanobatsirwa sei?
Tine Ministry of Social Welfare. Kana paita munhu ashaya chokudya ari kuda rubatsiro, anokodzero munhu iyeyo kufonera Ministry of Social Welfare kana kuvhizitira police station iri padhuze naye kuti ndanzwa nenzara, ndandichirarama nevending, handisina chokudya, ndaakuziva mhuri yangu haisina chokudya. Ministry of Social Welfare vanogona kuwana nzira dzavanokwanisa kubatsira nadzo. Uyezve tinotenda kuti kunzvimbo dzose dzinogara vanhu kune macouncillors, kune maMP. Saka vanhu vese ivavo vanofanira kubatsirana kuti kana paita munhu wirwa nedambudziko rakakura kudaro rokushaya chokudya, vakasire kuzivisa Ministry of Social Welfare kuti vabatsirwe.
Mutewezeri we mnyori wezo kuburiswa kwe mashoko wa energy mtodi si mnyori mkuru msanganore wa shandi re Zimbabwe Congress of Trade Unions wa Janet Moyo wa uza Blessing Zulu we Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumushandi.
Ne mamwe ma countries wa shandi iye zvino vataurirwa kuti vatauye kumavata ma companies achava badhara vanhu zvinoreva kuti tisauya kuvata mutemo wakutobvumidza kuti zvakuverengwa semunhu ari papaid sick leave. Zvinoreva kuti vashandi vari kudzimba vanopiwa mari vokwanisa kuti vazviraramise vabhadhare mutero because nyika idzodzo dzinenge dzakati sindei. Asi muno muZimbabwe zvinoreva kuti pavanoregera kuenda kumavata makambanis haachakwanisi kubhadhara. Hadisi kuona kuti tichamuka here kana chirwere ichocho chinangodona maguta edu munomu.
Ko sei muchidaro?
Hatina shua kuti maindustries aya mashoma akasara aya anozosimuka here ivo vanhu vari kuzviraramisa vakatanga mabhizinesi avo echidikidiki aya achiri kukura tikuona achingodona nenyaya yekuti kuti munhu agare masvondo kana kuti matatu mana asina kumbobuda panze kuti bhizinesi ifambe kuzomuka kwebhizinesi yacho zvinotoneta. Zvatinoziva ndezvekuti mutemo wehurumende inenge ichiti izvinhu vashandi vasina kutambira kambani inofanira kubhadhara tingati income tax kuhurumende. Mutemo hausati achinja to give them tingati tax holidays. Saka zvinoreva kuti makambani anomanikidzwa nemutemo kuti apote achibhadhara mutero uye vanhu vacho vasina kutambira vanhu vacho vasingashandi.
Asi inyaya muchasimudzawo here musangano nehurumende?
Inyaya chatosimuga zvimwe zvacho tinotofara kuti yaitwa kubva tambotaura zvakanyanyisa kuTNF kuti ndezvipi mastrategies ndeapi anozivikana nevanhu ari kutevedzerwa. Hurumende yange isati yataura aido vange varipo vakabvunzwa kuti ndezvipi zvamuchaita vakati takamirira hurumende. Minister of ministries takatomirira hurumende. Everyone angachingoti takatomirira hurumende. Hurumende inezotaura kuti ndeizvi zvadzichaita.
Zvakataurwa navamunangagwa mungati zvingabatsira here kugadzirisa matambudziko aya?
Taona kuti havasi kutaura nenyaya yekuti ndezvipi zvatichaita kuti tivatire makambanies aya akaafetwa nekuti vanhu vakatadza kuuya kumavata. Taona zvekare vaya vari kuinformal economy vanorarama nekuita mabasa yakadaro vanogara vakatoungana nezvipi zvichatoita. Saka even mastrategies acho aripo anenge asingatikwanei kwatiri maonero edu.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Nyanzvi mune zvekuongororwa kweutachiwana inoti vanhu vari kunzi vari kunaya kubva kuchirwere checoronavirus havasi kusimba nekuti vanenge vakwaniswa mishonga asi kuti vari kusimba nekuti masoja emiviri yavo anenge akwanisa kurwisana nekutachiwana. VaFreeman Chari avo vari mudunhu reOhio muno muAmerica vanoti kazhinji hapana mushonga unorapa utachiwana kana kuti mavirus asi kuti muviri unorwisa wega utachiwana uhu izvo zvinoita kuti munhu apone. Asi vanoti izvi zvinonyanyoitika chete kune vanhu vanenge vasina zvimwe zvirwere zvavagara vainazvo. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vanhu vanodarika zana nemakumi mapfumbamwe ezviuru nemazana matatu vakanga vabatwa nechirwere ichi vasimba. Hapasati pawanikwa mushonga unorapa chirwere checovid-19 kusvika pari zvino. vazhinji vari kunaya vanonzi vari kubatsirwawo nemichina kuti vakwanise kufema zvakanaka sezvo utachiwana uhu uchinzi hunokanganisa nzira dzekufema nadzo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachari.
Zvinoitika kazhinji kana munhu aita chirwere chinokonzerwa neutachiwana hwemavhairasi, kazhinji hapana mushonga unorapa mavhairasi. Asi zvinoitika ndezvekuti mwiri wedu wakagadzirwa uine basa raunoita wokuti kana uchinge waita infection yakadai unogadzira atinoti maantibodies. Maantibodies aya masoja emuviri, saka ino unogadzira masoja emuviri anokwanisa kuzonoita basa rekumhanya achiuraya macells ari mumuviri anenge ainfectwa. Saka zvinoitika ndezvekuti mwiri unotanga kuuraya macells awo. Saka kana pane rinenge rapinda vhairasi rikaurayiwa, zvinoreva kuti harichakwanisi kugadzira mamwe mavhairasi akawanda. Saka masoja aya akakwanisa kuuraya macells aya kwekutanga kudhuze kwakamauraya ese, zvinoreva kuti munhu angambonge akuita kakurwara anobva atanga kupora, nekuti masoja anenge auraya vhairasi haichakwanisi kuwedzera munhu. Ndo zvinoitika kana munhu muviri wake uchiri kunyatsoshanda zvakanaka, vatinoti vanenge vasati vava neimmunosuppression. Asi tinoona kuti kune vamwe ngatiti vanenge vane zvimwe zvirwere zvinenge zviripo zvakarafana asima, zvirwere zvimwe zvagara zviripo ana HIV nezvimwe izvi kana cancer, zvinoita kuti masoja emuviri asagadzirwa akawanda nekukasika. Saka ni pakazouya COVID ndopamunozonzwa kuti uyo angozorwara futi chopu chopu akabva atodi atofa. Saka vanhu vanopora, chirwere ichi chakangoda kungofanana nefundo.
Saka kana munhu achikwanisa kupora vachari asina kurapwa, sei pari kuita chipatapata chekuti vanhu vaongororwe vachienda kunorapwa kuzvipatara?
Vanhu vakawanda vanogona kunge vasingaratidzi kurwara zvakanyanya kana vakachiita chirwere ichi. Asi wachinenge chabata, chikabata zvakaoma ndo panoitika atinoti macomplications akawanda. Nekuti chirwere ichi chasiyana neflu pakuti flu inoafekta kuno kumusoro tichienda tinoita upper respiratory tract kumusoro uku tichienda kupahuro apapa tisingasviki kumapapu zvikuru. Asi chirwere ichi zvinoitika ndezvekuti checorona ichi ndezvekuti icho macells achinonobatira chaiwo ndeemumalanza anotevedzera mapapu aya. Kana abata ipapo zvinodhipenda nekuti yakubata zvakadini. Ikakubata zvakati simbei ndo patinotanga kutadza kufema, ndo pamunoona vanhu vachifemereka vanhu vaakutadza kufema. Saka munhu akatanga kutadza kufema poita pakuzvimba nekuvharika kwemapapu nekudi zvaakureva kuti patoshata.
Zvii zvamungaudza vateereri pamusoro pekufamba kana kupararira kunoita chirwere ichi? Tichiona kuti vamwe vanonzi havasati vaakunyanyozvitora kunge zvinhu zvakakosha kana kuita serious.
Chirwere ichi chinofamba zvakaoma, chinofamba muri kungoona kuti manhamba atiri kutaura ka haasi nekutamba nawo, kuti nhasi munogona kunge mune 1 mangwana wapa 20 kusvira mangwana mwapa 100 1000, ndeyatinoti exponential growth. Saka vamwe vanogona kutanga kutaura ipapa kuti saka isusu tiri right nekuti tiri pa nonga tiriekuma90 ava vasingazonyanyi kuita macomplications ava china men. Asi chionai zvinoitika, ava vamwe 90 ava vanogona kupomera vamwe 1000 1000 vopomera vamwe 10,000 kara tikaramba tichifamba tichiita zvatinoita. Saka tinopedzisira tava nevanhu vakawanda iko nezvinoona kuti pasi rose vanhu vaakusvika kana miriyoni vanhu varwara nacho, vafa vaakusvika ma50,000 hamina zvichikwira musoro ikoko. Saka munoona nhamba yacho ndeyekuti munyika medu tinogona tose kana kutotanga kutorwara nacho tose 16 million. Kana tikadaro zvoreva kuti inamba yakakura chose.
Avo vange vari nyanzvi yezvekuongororwa kweutachiwana vaFreeman Chari vari parunhare kuOhio muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Panhau reHerald rine nyaya pamusoro pevasungwa vanoita chiuru chimwe chete nemakumi matanhatu vakaregererwa vakasunungurwa nezuro. Vasungwa vechidzimai vakasunungurwa vanoita makumi mashanu nevatatu chete. Mukroniko mune nyaya yokumiswa mberi kwedare redzimosva kwezvizvarwa zvekuEthiopia gumi nevana vakasungwa pavakawanikwa vakavanda pane mumwe musha kuGwanda vachipomerwa mosva yokupinda munyika zvisiri pamutemo. Umwe chete wavo ange asipo sezvo akachengetedzwa ari ega pakamirwa zvinobuda muongororo yekuona kana aine COVID-19. Mukroniko mekare mapurisa epaBulawayo Central Police Station nezuro akamanyamanya apo umwe musungwa akange achangobva kuSouth Africa akatanga kukosora zvakanyanya ari muchitokisi chavo vakasheedza vezvekutano vanoona nezvechirwere cheCOVID-19. Mudaily News mune nyaya yedare repamusorosoro reSupreme Court richipa mutongo wekuti vaNelson Chamisa havasi mutungamiriri ari pamutemo webato reMDCT. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Atidi, atitongana tokozani kupe, atidi, tokozani kupe, anoti tonga chii, atitongana tokozani kupe, mtikamiro hili MDC, ndiwa Chamisa, Chamisa ndia atitonga MDC, kushuka ya tonga, usikatipide msaruzo, ya, Chamisa anoto win, kwete tokozani kupe, ane ate pati, daya izota ate angari president wa MDC, akazumira se, akazumiririra se, ane ate pati, pama vote, akazumirira se, takavhotera Chamisa hatina kuvhotera tokozani kupe saka hatidi hatisi kumuda ndini pasimo paSouth Africa.
Studio 7 nasikira sei inini maonero andinoita pamusoro peruling yaitwa necourt ndinofunga kuti utungamiri weMDC unofanira kuaccepta waaccepta kudzokera muzvinzvimbo zvavo zvavakanga vari muna 2018 kubva kwaitwa extraordinary congress iyo yanzi within 3 months nedare maikupe ubva wakwikwidzwa ikoko kucongress ubva wabviswa nekuti toziva kuti wakakwikwidzwa hapana anowavhotera ubva wabviswa tapedza nawo tinenge tadhira nawo zviri pamutemo vazotinetsa futi tapedza tinonzi mayaya kwarusape.
Masirasi pastudio 7 apa ini tinongoti mapurisa edu security ngairegeze kurova vanhu vaone kutsvaka kuchikapu ndio zvinhu zvakaoma varume ndokutaura nevanhu vari kukuya ikoko vari kuchema kwete zvokufungidzira madzangu tinongoto security ngairegeze kurovawo vanhu.
Makadiwa shamarara yestudio 7 vana mukoma Jonga zvisina vela namukoma Tanono kana mukoma Blessing naida kuparura mashoko pamusoro nemutongo waturwa nedare reSupreme Court. Hazvitishamise isu veMDC kuti inopa mutongo wekuti vachamisa vasi mutungamiriri webato reMDC. Chekutanga vamunangagwa vari kutonga vakapiwa masimba nedare, havana kupiwa masimba nevanhu, asi hazvina kutipedza simba isu kuti tizive kuti takamira panzvimbo. Nhasi uno vava kuparura mutongo wekuti vachamisa havasi mutungamiriri. Hongu vanoreva shuwa vachamisa havasi mutungamiriri wekoti, vachamisa mutungamiriri wevanhu. Vakasarudzwa nevanhu, vakaita congress, vakavhoterwa nevanhu, vakawina vachivhoterwa nevanhu. Hazvitishamisi izvozvo ende hapana kana chishamisi. Saka ndinoti machinja musarasa tariri, vachamisa vanambobvira vavhoterwa nedare, vakavhoterwa nesisu vanhu. Ende naizvozvo mutongo iwoyo ndewedare, hausi wevanhu. Ndatenda zvita ndinoita dzinyao ndiri kuno kujoki.
Mangwanani akanaka vatepfenyuro veStudio 7 nevateereri vacho. Ini ndiri pano paSouth Africa, zita ndinoitwa baba Eva. Ndine nhau iyo yakatongwa nezuro mumatare ichiti vachamisa havasirivo mutungamiri weMDC akakodzera. Aiwa, ini ndinopa sando kuna vachamisa. Ndinoti vachamisa maremera ZANU-PF. Izvozvo zviri kuitwa hazvisi kutishamisa kuti sei muri kunzi hamusi mutungamiriri weMDC. Inyaya yekuti mamuri mune chiripo cheu leadership isingade hutsotsi.
Avana kupa bonana Douglas Monzora nana Komichi na uyo Maduku. Aiwa, ndezve pano panyika izvi. Vana veZimbabwe tatambura. Imi muchiita basa rekugona mari kuti mabeburu mapositions akadaro. Aiwa, vachamisa vabiti, vahwende, vakoti nevese leadership iyoyo. Tinokuti rambai makashinga varume. Harvest House ndedu. Harvest House ndedu. Zita ndibaba Eva.
Mangwana nakanaka vamukoma tanuka wandina namukoma Michael nangotaura ngupa mfurupe timu kuti vataura nhasi kuti hee vachamisa chiji ko matarawa akutongwa nhasi sei gozi vakati matara ari kuvharwa nekuti kwakanzi lockdown kuZimbabwe zvinorevei izvi anopiye funga yasata yekutamba nevanhu toziva kuti timu kuti ndeyezanu tinozviziva izvo ngayasata yekutamba nevanhu Tito zati mkutungamiru MDC Alliance ndiwe wacha misa. Masa ngira wakasi ya waronga MDC Alliance. Kote MDCT iyo ya Kupe. Kupe waka budamu MDC Alliance ya karongwa na President Mugwe Mtsvangirai. Aka itura nila nwakwe waka enda ku MDCT. Yora kuti ya kwe ywa esiyo ya wacha ngirai waka haronga ya kwe. After wacha ngirai wa fasaka isu. So kuti mabvise chamisa nekuti kwai makoti kuti zva ndezvavo voga nezanupf atenda
makadii zvenyu vakuru vechirongwa ini ndine shumba kuno kufree state ndingaida kutaura pamusoro pemutongo wakapiwa nedare guru nezuro pamusoro pavachamisa nakupe ndinoti mutongi uyu aigozopa judgment sei iyo nyika iri pakati pelockdown nyika yakavharwa asi aupinda pabasa iyo nyika yakavharwa zviri pamutemo here ngatipindwe ipapo uye MDCT neMDC Alliance zvino zvakatosiyana nezvi zviri zvakatosiyana kuti kupe akaramba kupinda mune vamwe akati ndaina kuzi MDCT chamisa kabva ndaindawo zviti Alliance ndisi tikavhotera chamisa wealliance zvese zvikaitwa mualliance vakagadzana kualliance vakagadzana kuMDCT saka zvasangana papi icheche chaburoza ndechipi ngadhonze gejo rake iroro reMDCT aende isitodhonze rodo iroro kuti chienda tosangana mberi bye.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus chiri kuramba chichikurura muAmerica uko vanofa nevanobatwa nechirwere ichi vachiwanda awa neawa. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo pasati pave negwara rehurumende rakanyatsonangana nekurwisa chirwere ichi. Asi Dr. Guni vanoti pave nekuwirirana pakati pehurumende nemagavhuna ematunhu mukurwisana nechirwere ichi.
Muno muAmerica zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Zvatikangoita manyama amire nerongo kuti tinzwisise kana kuti zvisemis perspective manhamba edu sezvatagara chitaura ari kuramba achikwira tichiri kure chaizvo kuti tisvike paapex kana kuti pamusoro pebell curve yedu. Vativafa pari zvino muAmerica vanopfuura 4500 and possibly by mangwana tinoita kundosvika 5000 deaths muno muAmerica.
Pari zvino zvisati zvamupratidza kuti pava nekudzikira here kwevanhu vari kuitwa infect.
Aiwa kwete hapana kudzikira tichiri kuenda mberi nekuti zvakare tikada kudzokera kumashure America yakanonoka kutanga kutesta zvine effective kuti tione kuti huwandu hwevanhu vane utachiona huri concentrated kupi so that kwetwa maappropriate interventions yekuti avo vane utachiona vorambidzwa kufamba vachiparadzwa utachiona vagare munzvimbo imwe chete. Saka iye zvinezvi kutaura kwatiri kuita manhamba evanhu vari infected achiri kuramba achikwira vatiri kutesta vazhinji vacho vari kutesta positive nekuti vanhu vakawanda vari kungozvifambira vakatakura utachiona vachiparadzira vasingazive tingati ndikada kusamuchira kuti at least 25% of vanhu vakatakura utachiona vari muno muamerica vari kufamba matunhu ese chekutanga havazive kuti vakatakura utachiona chechipiri vari kufamba vachiparadzira nekusaziva chechitatu vari kuramba vari mitundino dzasymptomatic kureva kuti havana zvinoratidza kuti vanorwara ivo pachavo havatobvunzi kuti vari kurwara vazhinji vacho kana akanzwa kurwara anongonzwa asinoti mamild symptoms but nekuti zviri mild haatombofunge kuti warwara haafunge kana kuenda kunotsvaga rubatsiro kuchipatara and ivavo ndo vari most dangerous nekuti vari kutadzika sevatano ivo pachavo vanonzwa kugwinya havana kurwadzwa kwavanonzwa asi vakatakura utachiona saka mukufamba kwavanoita mukufema kwavanoita vanofamba vachiparadzira zvinoreva kuti ticharamba tichingoona uwandu hwevanhu vakatakura utachiona huchikwira huchiramba huchienda pamusoro kusvika tasvika pachinhano chokuti nyika yese yeamerica vanhu varombidzwa kufamba as long as vanhu vachiramba vachibvumidza kuenda in public spaces kunoungana vanhu ticharamba tiine dambudziko rekuti manhamba iwayo acharamba achikwira
pane matanho matsva here amboti agadziriswa kuti abatsire mukudzikisa kutapurirana kwechirwere chimuno muamerica
America yagadzira matanho akati wandei atiri kuona kuti ari kuenda in the right direction chekutanga itesting zvandambotaura kuti takanonoka kutanga kutesta vanhu kana kuongorora kuti zvo mutwana utachiona ndevapi saka America yabvumira kana kuti akaintrodusa rapid testing kana kuti yatinoti point of care inoti POC testing kits matesting kits aya anotibatsira kuti pane kuti timirire kuti tichage kuti ari kurwara ndeupi tizotesta aya tinogona kuashandisa kutesta even munhu asiri kuratidza kana kuti asina zviratidzo zvekuti anorwara uye anotibatsira nekuti anotipa maresults nechimbi chimbi mamwe acho anotipa maresults in just about 2 minutes or under 5 minutes kana munhu ari positive or in about 15 minutes kana munhu ari negative aya anotibatsira kuti tinyatsokuziva kuti vari kurwara ndevapi vane utachiona vatinofanira kukonzerera ndevapi uye America yavandudzawo zvakare rimwe danho retesting yakubvumira in small scale kuti kutanga kuongororwa matesti anotibatsira kutsvaga zvinoratidza kuti mumuviri wemunhu kana kuti munhu ane masoja ekurwisa utachiona hwecovid-19 atinoti maantibody test nekuti munhu wega wega paanobatwa nechirwere ichi muviri wake unogadzira masoja zvinoti vakanguva asi unozogadzira masoja ekurwisa chirwere ichi saka pane kuti tsvage chirwere chaicho chaicho itesti iri complicated iyoyo kwava neimwe testi inobatsira kuti tione kana uine masoja ekurwisa utachiona zvinoreva kuti utori nawo saka nderimwe danho ratorwa iroro uye tiri kuonawo kuti America yakuvandudza nekuwedzera zvinodiwa muzvipatara zvinodzivirira vashandi vemuzvipatara uye zvinodiwawo muzvipatara kuraramisa varwere zvinosanganisira maventilators nezvimwe zvinodiwa kubatsira vanhu mukufema nekurapa macomplications anozoitika kana munhu abatira chirwere ichi
Dr. Frank Guni vachitaura parunare muno Washington DC nestudio 7 Nekambo kanonakidza zvikuru the reason why sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau nhasi Zimbabwe yapinda muzuva rechina yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumushandi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti mosara zvakanaka
sokuizika tisendava